building the down it's seeker. Jehovah waga seeker, man waga seeker. In the test go alongside, step aside to seeker. Right. Watch me ride, Mosekana, mira poti taurirane, Mosekana, 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 mira poti taurirane, Mosekana, ko uyati danane kutitive solo na mutai, tese chauno dandi no kupana kai, ande kumushatino na wana amai, kutiva muone iye wangu nakai, chiso zako nakachitarisa ugodai, donzwa moyo wangu kurwaza nakai, mwana ande tika murura wa mai, ndinu mtora chete ndapeka kudai, ande chakwira kumo ndo kumurira uche, kana ne mitero inotapira nje, kana wada ini chaunga shayeche, asiru wako rudo haru tengwe ne mare, Mosekana, mira poti taurirane, Mosekana, 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 mira poti taurirane, Mosekana. Kwedu hakuna mapai tokanga maputi kana kubi kamangai kana tani maritecha enda ko Japan tono zoka tese takachagura fashion Tommy Hilfiger Eko Carlton kana zirize mota tono zoka tani san saka sandi nisa sezo kaita nisai agazo ndisi andaka ponja simatai rudo rwandi narwo mumo yoro nondibai ndae za kurara asi hope ndasai Mosekana mira poti taurira nei Mosekana Moko pa area varume vaviri vachina neria umwe wacho dredu mwende area uyo dreda na mare anotya yesia motokari nana tuwa nadzo area imwe ipatero inekeria dreda mukomana wemu area iyo namo yekufunga kuna neria paita simoko pa area varume vaviri vachina neria umwe wacho dredu mwende area uyo dreda na mare anotya yesia motokari nana tu anazo area imwe ipatero inekeria dreda mukomana wemu area iyo namo yekufunga kuna neria Nah.